Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kubvumbi 11/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika gumi vafa mutsaona pakati pekombi nebhazi patolgate rekutanga kubva mugweru takananga kuHarare. Sangano reInternational Monetary Fund rinoti rabvumirana nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezvinofanirwa kuitwa kuti nyika iyi ikwanise kudyidzana nedzimwe dzekunze. Zimbabwe Electoral Commission iri kuita musangano wemazuva maviri kunyanga wekutarisa mafambiro akaita sarudzo dza 2018. Vamwe vanhu vekugangu kuChimanimani vanoti kunyangwa hazvo chikafu chave kusvika kunzvimbo yavo havasi kufara namagovero achiri kuitwa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti vanhu vanosvika gumi vafa vamwe vakakuvara mutsaona pakati pekombi nebhazi patolgate rekutanga kubva mugweru takananga kuHarare. Nepfenyuro yeZBC inoti mutyairi wekombi ndiye umwe wevafira panzvimbo iyi. Komishina wemapurisa vanoona nezvedunhu reMidlands vaMoses Magande vati tsaona iyi yaitika asi havana kukwanisa kutaura kuti vafa nevakuvara vangani. Sangano reInternational Monetary Fund, IMF, rinoti rabvumirana nevakuru vehurumende yeZimbabwe pamusoro pezvinofanirwa kuitwa uye nenzira dzinofanirwa kutevedzwa neZimbabwe kuti nyika iyi ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika dzekunze. Mugwaro rabudiswa neIMF zvichitevera kushanya kuZimbabwe kwakaitwa nevamiririri vayo, IMF inoti Zimbabwe yakabvumirana neIMF pane zvinofanirwa kuitwa pamwe chete negwara uye nezvinofanirwa kuvandudzwa. Musangano uyu wakapindwa navaJean Leon veIMF nevamwe vavo, gurukota rezvemari vaMthuli Ncube, governor weReserve Bank yeZimbabwe vaJohn Mangudya nevamwe. Zvichakadaro, gwaro rapiwa vatori venhau nebazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti Zimbabwe iri kukumbira mari kubva mukati nekunze kwenyika inoita mamiriyoni mazana matanhatu ane gumi nematatu emadhora 613 million kuti itenge zvekudya zvinokwana nyika uye kuti ikwanise kubatsira vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo rakaitika muZimbabwe. Boka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission riri kuita musangano wemazuva maviri kunyanga wekutarisa mafambiro akaita sarudzo dza 2018. Musangano uyo wakatanga nezuro uye uri kupera nhasi unonzi uri kupindwa nevamiriri vemapato ose ezvematongerwo enyika akapinda musarudzo dza 2018 pamwe nemamwe mapoka ose ane chekuita nesarudzo munyika. Mutauriri weNCA, rimwe remapato anopikisa riri kupindawo mumusangano uyu, vaMadhok Chivasa, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mapato anopikisa anofanirwa kushandisa mukana wemusangano uyu kutaura zvaanoda kuti zvivandudzwe sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika, vachiti mapato anopikisa anonyanyoda kuzogadzirisa zvinhu sarudzo dzasvika.
musangano wakadedzwa nezek vachiti vanda kuti paitwe review yemaelections akati ama 2018 kuti isu semapato ezvematongerwo enyika titaure kuti ndezvipi zvatofunga kuti zvofanwa kunge zvichidini zvichivandudzwa pamaitikiro arikasarudzo dzakaitwa muna 2018. Saka isu seMCA mumiriri wedu ariko ane zvinhu zvagara zvinongozivikanwa nezimbabwe yese kuti isu ndo zvatagara takamirira seMCA zvatinofunga kuti izvi ndo zvofanwa kunge zvichiitika kuti sarudzo dzinge dzakasununguka. Saka zvinhu izvi zvinosanganisira kuti vana vaya vanonzi vari kudiaspora vanofanwa kunge vachitendwa kuvhota. Ndo imwe nyaya yatiri kutaura ikoko. Tiri kutaurawo nyaya yekuti chairperson wezek nemacommissioners ezek haafanirwi kuapoindwa napurezident anenge aripo. Zvinoita kuti sarudzo dzisasununguka nokuti purezident anenge aripo dzimwe nguva anozopedzisirawo ari candidate maelections aya. Tiri kutarisawo futi nyaya yekuti majaji haafanirwi kunge achiapoindwa napurezident. Zvimwe zvacho tiri kutarisirawo kuti zvinge zvichichinjwa zvakafanana nokuti nomination haifanirwi kuitwa zuva rimwe chete uye kuti zek inofanirwa kunge ichizoudza vaya vaa vanenge vachivhota mapresidential candidates anenge ariko vachizvitaura patv neparedhio. Totarisawo futi kuti panenge pachiitwa sarudzo idzi zvinhu zvakafanana nemhirizhonga zvinofanwa kuonekwa zvogadzirirwa sei kuti macandidates anozowanikwa achishandisa mhirizhonga musarudzo idzi pafanwa pane way yekuti vanofanwa kudisqualifywa kubva kumaelections aya. Sandingati muchidimbu ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kudii zvatiri kupusha kuti zvinge zvichiitika ikoko kumeeting ikoko tichifungidzirawo kuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ane zvimwewo zvavanenge vachitaura. Izvi zvinokwanisa kubatsira kuti patozosvika kusarudzo dza2023 tisaramba tizosangana nesarudzo dzinenge dzisina kusununguka.
Asi munoona here zvichizotambirwawo naive veZimbabwe Electoral Commission vadeedzera musangano uyu?
Maonero atenge tiita ndeyekuti kana vadeedza musangano uyu vachiti uyai mutiudze zvamunogunun'una zvamafunga kuti izvi zvingabatsira kuti sarudzo dzinge dzichiitwa mujekerere. Isusu tinovapa pfungwa dzedu nenyaya yekuti tenge chiti ndivo vadeedza musangano uyu. Saka tongobhiliva kuti vadeedza musangano uyu vane chinangwa chekuti vari sirias panyaya idzodzo. Kana ivo vakazozokwanisa kuita zvinhu izvi ndonga pane matanho akawanda anokwanisa kuzotorwa especially nemaopposition political parties.
Ndivanaani vari kupinda musangano uyu uye uri kwemazuva mangani?
Musangano uyu uriko kwemazuva maviri. Vanhu vakatedzwa kupinda kumusangano kubva kumapolitical parties masecretary general emapolitical parties ndo variko, asi mapolitical parties chete ariko, kune mamwe mastakeholders nokuti meeting conference iri kunzi all stakeholders review conference. Saka ine vamwe variko vakaita semacivic society organizations I think nemamwewo magovernment departments vamwe anenge akadaidzwa ikoko nemamwe mainterested stakeholders vamwe anenge akadanwa ikoko. Saka tingangoti musangano wekuti mapoliticians aripo asi kune vamwewo vakadeedzwa vasiri mapoliticians vanenge varipo vamusangano.
Tinoona kuti kunogara kuchiitwa misangano yekugadziridza nyaya idzodzi dzine chekuita nesarudzo. Munofunga panosvika 2023 zvinenge zvichiri kushanda here zvamuri kutaura kumisangano iri?
Ya, ndofunga zvinenge zvichishanda. Dambudziko rataita kumashure uku semaopposition political parties ndezvekuti mareforms aya tutaura nezvavo taizonyanya kumataura kana sarudzo dzinenge dzasvika. Saka ndotoona sokuti zvinhu zvachinja apa ndezvekuti iye zvino taakutiongwarei tichiona kuti aiwa hauzotauri zvekuti kwai unoda kuti sarudzo ngadzichinjwa apa ngadzichinjwa apa kana pasara mwedzi miviri kana mwe mwedzi mitatu kuti sarudzo dzadziitike. Saka ndongo kuti nguva yatatanga kuita zvinhu izvi inguva yakanaka uye kuti musangano wadanwa nezeki haisiyo yega platform yekuti isusu semaopposition political parties tirambe tichipusha mareforms aya. Pane maplatforms akawanda isu seNCA pane dialogue yatiri kuita yakadedzwa napurezidendi yati kuparisira ikoko. Ikoko kudialogue ikoko tiri kuramba tichitaura izvozvo futi zvinhu zvakangofanana kuti aiwa kuti sarudzo dziite dzakasununguka tofunga kuti ngatidai.
Avo vanga vari mutauriri weNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vanhu vekungangu kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo idai vanoti chikafu chave kusvika kunzvimbo yavo pamwe nezvekupfeka, asi vanoti havasi kufara nemagovero achiri kuitwa sezvo pasina nguva yakatarwa zvopa kuti vamwe vaswere muswere wese vakarindira guyo semha. Masangano akawanda achitungamirwa neUnited Nations ari kushanda zvakasimba kuti abatsire vanhu ava vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mugari wekungangu vapadon maguta.
Mkuma bleti ni ya chikafu ningati ime njirazi the slight improvement za wapu kakuti hiyo nze chako sika ufanika moje kiko asiki ime ma reservation ima way release aid ya rudu kibitwa nae kutu systematic jimungua ufanika pa last Friday Saturday tayanzi vama medium wanajua po chikafu Monday ndi Monday wanawaka mira mira panacha kabuda kiri panacha kabuda wanawaka kukandi kwa hende jango kandi kwa nungete ma buku buku nyashi makuseni wambu kandi kwa futi hende so anyway zini kwa kutika kwa nasi pando watu ziki improve wa njire kwa na vwani kuti wanawa sango sera wa chingo tendera wa chingo mira mira wa chingo tendera wa chingo pacha pude jini wanazo kwa hati nasi nguwa za kati kwa hati wa distribution kwa senda ya kati wanawe nda wopua maybe 2 hours or so wanawepeze wa manya manya wa ito watu netu mabasa ba ndio ni hata kata sana ya mungu wa blessing zeni tuku zwa ufiti kutu jinezi mwaza hana nikuwa nana chukukwa ni mungu makapinda mkatika tu inasati sakwansa kusika uko kwa maruja asati abderera saka wanaruko wa rungu siki kimo odi hedi ino odi 15 ino wanaruko famba from odi 14 chata about 15 kei vaki uya wakuma henda hosi unu kwa rodi kani kipani zini sina umira saka wana
saka zini ziruku ya nei
at the moment tika utenda wakuti maroja hafa pale motika za kwanda zikutakura ziruku nza zinu ndo mwati zimondo zaka kumbiru wawo asinya nyanya zi ami ndo zirikutakura zinuza maa ma release aid mu around aid ni plus ndege ya World Food Program ikiri kuya manje manje about 2 hours ago ya bakuto mara upanga ngu ground ine jene za ya uya ona saka ine wei ma volume zi zini za ukansa usika mwodi 15 a improve wakupa pa masire pa ya because pa masire hapu ya tongo ya nendege hizi kidone and it was just little faulty za sinya zi ukana wana but hizi zi za wanda zi zi ukuya saka tinofa wakupu improve e way of distribution kuti vanhu vasango swera vachingo tendera tendera zvinhu zvacho zvapo saka kana zvienda kuwa zvinhu zvinonzi pakati nguva dzakati vanhu vobva zvobva zvafamba zvakanaka
ko mvura yekumwa nemishonga muri kuzviwana here
ya mvura yekumwa nemishonga pachine dambudziko pane nzvimbo malocation mairi andinyatsoziva kuti iwayo hapana help yatinyatsokuuya in terms of vanhu vawane mvura iri pipe pane inozi odd location nemedium vanhu vagara vachingochera mvura marwizi and the trend the same after cycling here. Pane improvement woipapo pamvura ndepokuti pane madonors vakakwanisa kupa vanhu zvigubhu kana kuti maybe tingati macontainers ane matepiwo vachivapo water guard nematablets ekutreata mvura yacho saka zvavazvo kuti pamba ipapo people have to make sure kuti vanotreata mvura yavo but kwete kuti mvura inobva yakatreatwa like what in other areas ejeti ma vakati vazvina urban area kuti mvura inongotreatwa yongoya matepi iri sese aiwo apa unototreata wega saka ndio mamiriro azvakaita so far majority of people do not have safe drinking water unototi wegagire wega
mugari wegungangu Chimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuChimanimani. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reHerald mune nyaya yetsaona inonzi yakauraya vanhu gumi yakaitika Manheru patollgate rokutanga takatarisa Harare. MuHerald mekare mune nyaya yaDr. Gift Mahlana avo vakapiwa mari kana kuti grant yekuita ongororo yezvinonetsa pasi pose zvinobata nyika yeZimbabwe. MuChronicle mune nyaya yemakanzura eguta reBulawayo aramba kuvhariswa kwemvura senzira yekumanikidza vanhu kuti vabhadhare mari yemvura. MuChronicle mekare mune nyaya yevarume vapfumbamwe vamisa bhazi reCity Link vakanetsana nomutyairi waro vachimupomera mhosva yekuvabira. MuDaily News mune nyaya yemutungamiriri wenyika uyo anonzi akati hurumende ichabvumidza vakafa panguva yegukiraundi kuti vapfukunyurwe vagochengetwa patsva. MuZimbabwe Mail paindaneti mune nyaya pamusoro pebhanga reStandard Chartered Bank rinonzi rakabhadhariswa nehurumende yeAmerica mari inoita mamiriyoni gumi nemasere nekuti haina kucherechedza zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Ndanga ndakamirirawo chirongwa ichi sezvamakangoita. Chirongwa chatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Munofara here paStudio 7? ndongoda hangu kutenda pa nyaya ndanzwa yemambo ngemuchibvunza vakuru vekanzuro yemuzimbabwe ndokumbira nyaya yavo yavari kutaura yekuti vanoda kuronda vanhu kuti vabhadhare mitero nechishi zvese zvinodiwa kuti vaone kuti mvura inge ichifamba muHarare kusaite korera nechizvinhu zvakanaka asi chinohwani chavanofanira kutarisa ndechekuti 2015 vanhu vazhinji vakadzingwa mabasa vakasapihwa mari dzavo iri hurumende futi yakanga yadzika mutemo wekuti munhu kana vakashanda makore mangana zvina basa unogona kupihwa mari yemwedzi mitatu kana kutobuda usina zvinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vakawanda vadzingwe mabasa zvino iyoyo chitevera yoti inoda kuti vanhu vange vachibhadhara mitero vanowana kupi mari bhozo vana zvirioti havadi kuteerera dzimba dzavo havadi kuteerera mabhizimisi avo asi vanhu havana mari dzacho munyika macho hamuna mari kana gavhumendi yacho isina mari ane mari yekubhadhara mitero ndiani hapana munhu asingade kuteerera imba
vashamarari vestudio 7 mamuka seiko kunokuti raiti zvikuru ndangoti ndikupa zei ndichiti mamuka sei mangwanana nhasi uri musi wechina ndinofarira hangu zvikuru sei studio 7 handikwanisi kutoenda kubasa ndisina kunzwa nhau kubva pastudio 7 dzechokwadi chacho chaicho chiri kuitika muzimbabwe zvinova zvunhu zvaive zvisingagoneki panguva yose yakapfuura muzimbabwe waiti ukanzikwa uchiteerera studio 7 waifa nekurohwa nemasoja asi chinondishamisa ike zvino vanhu vezanup f nemamwe mauto unotonzwawo kuchotaurawo vachiiswa mavoice notes pastudio 7 kureva kuti ichokwadi kuti studio 7 inhepfenyuro yevana vezimbabwe inotaura chokwadi saka ndinongoti rambai makadaro zitandetwa mukoma forward ndiri muGauteng Pretoria thank you so much
ndini ndinoitawo 2 years mundete nyaya yeguguru hwindi inyaya yanetsa chaizvo asi nyaya inoda kuti itwe once and for all kuitira kuti irege kuramba ichingodzokorogwa asi kana tisingagoni kuramba tichibvuma kubuda pachena kuti isusu takaita mhosva iyi hapana kupera kunoita nyaya hongu vanhu vakatadzirwa vanodero vakaregerera vanhu vacho kudhara asi zvevatadzi vacho vanofanirwa kunge vabuda pachena vazikamwa because dambudziko raapo manje nderekuti ugwere hwache hwoo tikuramba tichiona kuti hauzoperi nekuda kwokuti hatisi kuziva kuti akazviita ndiani because iko zvinoizvi taakuona ko zvinoizvi kubva taimbotiti vamugabe vacho vakabva asi still tiri kuramba tichingoona pari kungofiwa pachiitwa sei kureva kuti chitofanga kuti tiidentify dambudziko kuti munhu wachona ndiani akakonzeresa because tinodero munhu wachona tichingoramba tichinaaina manje tichingoramba tinaaina manje saka zviri nani kuti tingoziva kuti ndiani munhu wacho wanga achikonzeresa izvi nevanga varimo munyaya iyoyi kuitira kuti nanhasi tigozoziva kuti kana zvaitika zvazvose zvazviri kuita nanhasi zvakuti ari kuita kerofa pazvinhu zvake zvegukura hwindi
kwazivai vashamarari vepastudio vana mukoma wande ndana mujonga kandimiri nebasa guru ramuri kuita nini zvangu handina zvangu mashoko andingaramba andinganyanya kutaura mazhinji asi ndoda kungotaura zvangu panyaya yechimanimani kuti kana vanhu vachinzi havakwanisi kutora chikafu nekuti havana maid kana kuti zvitupa varoda kuzama kurevei kana vari kunyatsoziva dambudziko rakasangana nevanhu chechipiri hembe dzemabato dziropfekerwei padambudziko renational disaster yakaita senyika senyika sengatiti sezvinhu zvatakatarisana nazvo disaster yatakatarisana nayo izvezvizvi vanopfekerei ko hembe dzemapato chechitatu ko vanofarira mari dzavanopihwa kunze ko ivo dzavo mari vari kuzimbodzishandisei chechina wanotaura iyo kuti bond harina basa takazopiwa yekunze ndoda kubvunza kuti iwo kana wachiti iwo wane wana wari kugara kumhiri kwemakungwa watinoona nemapicture nei nei wari kugara zvakanaka wari kushandisa mari ipi kana wachigara ikoko ende ndoda kuti zvangu mashoko ekupedzisira kumukuru wenyika basa ravari kuita guru rekuti vanhu vagone kuwana chikafu nekudidi nekumhanya mhanya kwavari kuita tiri kukuona asi kumhanya mhanya kwacho kazhinji kwacho kwari kukuita panguva isiriyo dai wambogadzikana wamboona maprobhlemu evanhu vemunyika kuti maprobhlemu akaita seaya asaramba achidzokororwa wambogara wamboona kuti nyika inofambiswa sei ndatenda hangu
kwazivai redhiyo kwayo nevashumba kwayo varume nyika yakatukwa ndo nyika yezimbabwe chokwadi nyika yakatukwa haina kana marobofadzo vanotora mabhazi ese onzi maamazupuku oiswa masitika ii ndakakwira zupuku yacho kubva kuplumtree last week tasvika mubulawayo kumain depo kwaro hakutorina dhizeri racho kwakuzvi tasvika mugweru kwakuzoenda kune imwe imba kumukobha kuvillage 10 here hameno kwaurongwa dhizeri pamba bhazi rokuzupuku kunomwa dhizeri pamba wati mumwe mamwe akaiswa masitika tobvona kuti aiwa idambe nyika yemaexperiment hameno zvavo but nyika yakatukwa inotoda kutonamatirwa zvakasimba nyika yakatukwa
vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo sekunzwa kwamaita aya mashoko avo asina nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika asi tinokumbirazve kuti mameseji enyu aite mapfupi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira vakaungana pamuzinda wemauto eSudan kubva musi wemugovera vachida kuti mutungamiriri wenyika vaOmar al-Bashir vabviswe pachigaro. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa pakurwisana kwakaita vanhu nemauto. Mukuru wemauto akataura paterevhizheni kuti mauto haasi kuzomisa vanhu vanoratidzira murunyararo. Mutungamiriri weEuropean Union vabvumirana vatungamiriri veEuropean Union vabvumirana kupamidzira nguva yekuti Britain ibude mumabatanidzwa uyu asi mutungamiriri wekanzuro yeEuropean Union vaDonald Tusk havana kupa zuva rekuti Britain ichabuda rini. Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa nditanonoka Wande muno muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Vanhu vanoda kukukwidza kuita mutungamiri wenyika vasvika gumi nevasere asi pachine vamwe vakamirira kupinda mukwidzo iyi vakaita sevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere vanoti uwandu hwevanoda kukwidza hakukatamadzi sezvo uwandu hwevanhu hwava nenguva huchiwedzera. Vanoti chikonzero ndechekuti vanhu vakwanisa kuwana nhau dzakawanda uye vezvematongerwo enyika vave kugona kutaura nevanhu pasocial media. Tabata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Chikanachinzikisa ndechekuti vanhu vazhinji kudhara vanhu vanga vasinganyanyise kufollowa politics saka vanhu vari kufunga kuti apa ndipekutanga kuti zvitsvike asi deine kwanisa kuti tidzokere kumashure kana vanhu vachiri kurangarira gore rakapinda vaObama sevanhu vanhu 17 ipo vanhu ivavo vaObama takatinga vazhinji vedu taatingatombovafungidzirei kuti vakave munhu anozoita front runner. Then pamademocrats pane gore irori gore ratiabva rakazoita kuti vatrump vapinde. Kana muchayeoka zvaitonzi marepublicans pari kufanira kuitwa madebates maviri group A negroup B nekuti vakanga vari vazhinji. Saka zvazvinowanzoita ndezvekuti gore rekuti hapana incumbent wekupati kwenyu macandidates anowanzowanda sekuti iko zvino incumbent murepublican. Saka marepublicans we don't expect kuti vazhinji vavo vachada kurana against candidate yavo kufanana nevaObama pavanga vari incumbent pepe. Tasaona madhemokrats mazhinji achida kurana against ivo nekuti panenge pane kakubvumirana mupati sort of kuti vazhinji vari kuti uyu ndiye munhu wedu ndiye akatimiririra maelections ari kuteera. Asi iko zvino manje madhemokrats ndo opposition saka vanopinda vakawanda.
Muhuwandu hwavo hwese hwatiri kuona iko zvino izvi ndiani ari mberi?
Maonero angu ndekuti hapasati pavana front runner. Vanhu vanga vachiti uyu meya wekuIndiana handigone zvangu kupronounsa zita ravo saka I'm not going to try. Vanhu vanga vachiti ivavo ndivo front runner asiwo vamwe vachiti Elizabeth Warren. Asi ndiri kuona kuti kubva zvakapinda ivavo vekuIndiana navaBernie Sanders neko zvino kutaurwa kwava Joe Biden mai Elizabeth Warren vakanga vari front runner for a while nekuti ndo vakatanga kakunyatsotaura pamademocrats kuti ivo vari kumhanya. Vanhukadzi vanenge pavaenda kumashure mai Kamala Harris vanhu vari kutaura nezvavo but not as much. Saka I think it's going to be a very exciting period.
Nehuwandu hwavo hazvikanganisi bato ravo here?
Aiwa handiso kuti zvinokanganisa ndosara ndatanga kupai maexamples ekuti mukaremembe nguva dzese dzekuti pati yange isina incumbent paiwanikwa macandidates akawanda sei zvandatanga kutaura kuti pakapinda Obama paipa ipa pane vanhu 17 election yatabva yavana Trump pakatoitwa group A negroup B remadebates because vanhu vacho vanga vakawandisa kungoti iko zvino I think vanhu they are more actively involved.
Mataura kuti iko zvinezvi vanhu vanenge vava kufarira kana kuteerera zvematongerwo enyika kana kuti more involved. Chinokonzera izvi chii?
Social media yabatsira nekuti as much as tichitaura zvinhu zvakaipa zvabva pasocial media nditi sebullying nefake news nezvimwe zvakaipa ipa kudaro chimwe chataona chaitika nesocial media ndechekuti vanhu vava neaccess kumapoliticians yavanga vasina kudhara. Sokuti kare waimirira kuti kuchange kwaitwa town hall kana kwaitwa town hall yokabva neCNN kana nana Voice of America kana nana TIC. Asi iko zvino nesocial media ivo makandidates acho vanoita malive feed avo paFacebook kana paTwitter vachitaurawo directly nevanhu saka pava neaccess yakawanda.
Ko mari dzakawanda idzi mamiriyoni nemamiriyoni aya ari kupiwa vari kuda kukwikwidza hazvikanganisi here meseji kana kuti nyaya dzavari kuda kuisa mberi kuti vanhu vateerere?
Nyaya yemari mupolitiki imari inyaya yagara inonetsa and vanhuwo vanobvunzawo kuti we know kuti the last US election yakapinda mabhilioni saka pane that sense yekuti mapoliticians ari kuwesta mari. I wish taitanga tava papoint yekuti tinogona kutaura kuti zvichava less but maonero angu ndeyekuti each and every election is just going to be more and more and more and more expensive and handione kuti zvichadzokera shure izvozvo at all.
Ndipo panoperera nhau dzedu dzanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.